Komisheni iri kuumba makomiti erunyararo mumatunhu makuru ose munyika umo muchaumbwawo makomiti akadai mumatunhu madiki. Komishina we NRPC Muzari Choice Ndoro vati basa remakomiti erunyararo aya nderekuongorora kutangwa kwemhirizhonga mumatunhu. Makomiti aya anozosvitsa magwaro ayo kukomisheni kuitira kuti patorwe matanho ekugadzirisa pamwe nekuona kuti mumatunhu amuna mhirizhonga.
Komiti basa rayo ka early warning early response mechanism tichireva kuti ndiyo inoongorora nekutarisa kuti because ndivo vanoziva zvinoitika muprovhinsi, kana paane mastatements akutaurwa kana paane zvimwe zvinhu zvakuitika zvinovaratidza ivo sevagari vemuprovhinsi kuti pakuda kuitika violence inobva yataura kukomisheni nekupeace committee. Peace committee ndo yatinobva taactivata yobva yatanga tobva tatanga kutarisa kuti munhu ari kunetswa handere kupato rekupi mawati who are the actors, tochigara pasi as a committee tochiona kuti toingenga sei maleaders kuitira kuti conflictisa escalate.
Vakawanda vapinda musangano wemazuva maviri uyu wapera nhasi vanoti vane chivimbo chekuti kuumbwa kwemakomiti aya kuchaderedza nyaya dzemhirizhonga zvikuru sei munguva dzesarudzo. Vasarudzwa semutevedzeri wasachigaro wekomiti yeprovhinsi yemashonal and west vagodfrey Mavhangeni vati vachaedza nepavanokwanisa napo kuti nyaya dzemhirizhonga dzisarambe dzichiitika.
Tichatizama patinogona pose kuti tidaro tichishanda pamwe chete nemafaza anova reresponsible nenyaya dzekuchengetedza runyararo, and we want to try as much as possible to be fair pakugamuchira nyaya kwatinenge tichida pakuuya kwadzona.
Vaimbove murwi wehondo yerusununguko uyo apinda musangano wanhasi vaMoses Nyambondo vati vanoona makomiti aya achideredza uwandu hwemhirizhonga mudunhu kana vanhu vakazvipira kushanda pamwe chete.
Pane hope yekuti tinogona kudeedza tinozviziva kuti mhirizhonga dzagara dziri kwenguva nenguva, asi commitment iri kuratidza pakutanga kwatiri kuita pane hope. Saka chaakudiwa ndechekuti tabva pano nechipaindi chacho ngativege kuti kana tati commitment zvoperera pazuva rana commitment ingaendere mberi.
Mutauriri wemapurisa mudunhu remashonal and west inspector Clemens Mabwazara avo vachange vari mukomiti yedunhu vanoti vachashanda nevamwe vose zvakanaka vachisunga vose vanenge vanzi vapara mhosva dzemhirizhonga.
Saka naizvozvo tichatsigira zvakanyanya pese panoda kuti ZRP inge ichiita ichipureya pati yayo. We shall be seen to play our part. In full. Asi panguva inei patichashanda neNPRC tichange tichingotera mumashure mavo. Kana vatiti iye apa paparwa mhosva asingai tinongoita kaizvozvo. Kana vati havada kuti tigare navo pasi tichitaura navo tinongoteedzera kaizvozvo.
Mambo Chundu wedunhu reHurungwe ava vanozivikanwa nezita rekuti Abel Mbasera vatiwo makomiti anofanirwa kushanda nemadzimambo kuitira kuti abudirire pane zvose zvaari kuda kuita.
Mukasiya madzimambo muzvinhu zvose zvamunoita hakuna zvinji kwamunoenda munozorovera. Isusu hatiwanzi kufarira kukambira zvinhu, asi tinofarira kushanda pamwe chete semadzimambo.
Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba Muliswa vati dambudziko richasangana nemakomiti aya nderekuti mapato ezvematongerwo enyika zvikuru sei ZANUPF neMDC ari kuda kuti munyika muve nerunyararo, asi iwo mapato aya asina kubatana paine ruvengo pakati pavo.
Hongu vauya kuno kuprovhinsi kokumusoro uku vakuru vacho vakabatana here kunge zvatakaita takagara mumashwestimuno? Asi ndikadaiwa handi matunga japano tiri vanhu ivavo vakambogarere pasi vakadai vese patafura imwe vachikurukura nyaya idzi nekuti ivo ndova nemandeti yacho.
Vamuliswa vati zvainge zvakakosha kuti madzishe nevaimbove varwi verusununguko vaiswe pamberi munyaya dzerunyararo nekupodza maronda.
Muna zvinofamba sei mapoliticians ndezvekutembana ndezvekumarana, asi mukabata madzishe nemaho victims vachifamba chivanhu chedu chichiteedzera zvakaone kuti pakuri ipapa kana pane zvakaitika ungelese gukura hundi mambo nzvimbo yangu yatorati ripai chakati.
Komiti yeprovinsi ine vanhu makumi matatu nevashanu kubva kune vose vane chekuita nerunyararo vanosanganisira vezvematongerwo enyika vemasangano akazvimirira vanorarama neurema vashandi vemabhizimisi vana vechikoro vedzisondo nevamwe. Komiti yematsvanzvedzo wese inotungamirirwa nacommissioner Choice Ndoro veNPRC uye ine nhengo dzasarudzwa nhasi dzinoti mutevedzeri wasachigaro vamavhangeni vachimirira vemabhizimisi Mambo Chundu, Muzari Jeni Mazambe, The Woman Coalition of Zimbabwe, Va David Malunga, Vanomirira Vashandi, Va Mishek Nyarubero, Ve Zanu PF, Pamwena Vasuvesa, Muzwambili, The MDC. Ndakamira Studio 7, Muchinoi, Ndini Ata, Chiguriwa.